Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe muvhuro chivabvu 22 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vaTsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo, zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZanu PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. VaMpoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabayiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera-pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. VaCharumbira vakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso, vanoti muzvare Mokokola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhedhopa ZANUPF. Ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhilaiza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubvayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emo. Saka vakatanga kundirova, vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro. Ndobva ndaenda kumapurisa, ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. takangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti charumbira arohwe ikweyi pano ndozvo zvakaita nezuro.
Pane vamakaziya here pavanhu vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlight Njovu. Hardlight Njovu ndeimwe zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nana kazukuere nevanhu vave vavo vanavuto vanonzi buto gati ndo vavanenge vachitandisa matagi okurova vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping akatomboenda futi ukami nemhosva yerep panga pana maqawe sivanda panga pana buto lezengwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri genhayana akasikuwere thenyi panga pana chipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Cosmas Muve dhiraivha wamp anonzi Malava saka uyu anoshanda nanakasikuwere ne akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazotiza banga akapa Cosmas achitamupe semura ei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu vamahovhesi vekunoyo vekutanga vari rimwe vakarohwa naCosmas Nuve wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvisingaiti.
Vanga vari sachigaro yezano PF Youth League Mulawa yeCentral vaMagura Charumbira vachitaura vari parunhare Mulawa yeMakare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHard Life Ndlovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai shefu takaitika nezuro nokuti tine murume anonzi Charumbira haamo mastructures ezano PF Mbulawayo Province zinote membe zano PF takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vayanga vasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhensi memba dzeproti biro memba dzecentrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatu richiita meting yecoordinating because pakaisuppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane maovheti maovheti amutsvangwa maovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombo vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akuwara because handiye anga aenga kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzepati vasiri mastructures ende Chambuira is a big problem in Mbulawayo province taneteka isu hatisi mafunction tiri member dzepati dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzano PF and then mapurisa zvakaitika paya nezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma tizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika.
Ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo.
Aiwa kunyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vana Charumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHard Life Ndlovu vachitaura vari parunhare Mulawa yeMakare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi ava anoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kunezana zvakaita handingati vanyanyamedzana pane zviya zvangobudavo zvatarwa kuti pane vakarovana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereG40 ndozvatataona asi hatingazoti tinyanye kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa matiegasi vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kuhulu pane uku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegasi. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zanupiefu ndobato riri kutonga and munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda mairirano nebato rekutonga ndozivipo mukatara vachihuri kubvakare munhu wezanupf vakatonge variko kumozambique vachikura zanupf saka zanupf hatingaidhishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti ha mapurisa akasununguka asi aa hazvisi izvo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira media center vaenest mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yava mugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuchinera vatsvangirai vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda katabatana taumba chinhu chimwe chete. Bruce, ndiri kutaura vatungamiri, all the political parties, that we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti ingirichi, worova naomo wokonfusana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanupf. Panyaya dzesarudzo vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti iso hatisi kuzonomira, tichibirwa tichidiwa sematemba takasvura from top to bottom. Iwo vezeke vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Magarao as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mugabari gama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano wanezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vaTedros Adhanom Ghebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reWorld Health Organization. Mutungamiri mutsva weIran achangobva mukusarudzwa zvakare vaHassan Rouhani vanoti ukama hwenyika yavo neAmerica hauna kutwasuka uye vati musangano mukuru wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuSaudi Arabia musangano wekuda kuonererwa. VaRouhani vatiwo kugadzikana mudunhu reMiddle East hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo Iran. Sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA richishanda neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWAT rakavhura nzvimbo paMidland State University yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo iyi iyo yavanoti Resource Center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi, Hastings Tengende anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira sevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyangwe nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichi operate as my PH caters and say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitalize information yatetagadza yatichida kudiseminate. Saka ikonozvo zviti tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Michelin Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingrizwa nyaya yemaself test akamboindrojusa ndofunga zvinogona kutibetsera nekuti isusu sevana maybe ndenge tichinyara kuti tiekutokwanisa kudai kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura maresults edu but at least pakava nemaself test hurumende yakatiprojusa maself test akawanda ndoona soti zvinogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri richakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza.
Vasise vanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuriko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona. Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira, zvakakosha kuti mazera awa awaniswe ruzivo.
Saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chinhu chinogara chiripo. Zvazva kureva ndezvekuti chero mapartners ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda imo, zvekuti chero vatange tatadza kubata musovati takauya tiri tose uya, vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanhu vakzisa chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda.
Pamusoro peruzivo nemitambo, Rizosenda ichange ichiwanikwawo makondomu. Vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandire nyika zvakazara. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika weStationary Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu wakanga wekuzobviswa sezvo wakanga wazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri, vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi Local Content Policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaJuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodzanawo maronda kwavakuitawo nevemalocal industries vanga vavimbisa kuti Statutory Instrument number 64 ichavepo zvachose, asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira, kwakawanikwa kwega kuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda. Zvelocal content iyo imwe nyaya, inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete iye akataura kuti iri kuenda. Kwese kwese isitotarisa pazvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwani kwe tichizozvitarisa, isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda, vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevavanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipaupe kuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Izvi zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi hachichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawaniki. Musiyano wangu wangu wopo ndewekuti government yanga isawa ne duty pasinu zvachona zvinopinda munyika vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinoi zvatakambotaura isusu se international cross border trade association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda vanhu vari kupinda nezvinhu vanhu vari kusimagula vanhu vari kupinda nazvo even nepa border chaipo chaipo zvinhu zvinongopinda
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare avasina pekugara. Mwe vano ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare Vimbai Musvaburi. Mike Hove Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musvaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo muno musada vanhu vakawanda vanhu vacho vakawanda havana pekugara vanhu vacho vakawanda pavari kutambura takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo tivavigire chikafu chikafu chitasara chinenge chakakondribitwa navanhu toenda kunovapa ivhen tisina kubikwa hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema
panguva yese iyi paunga uchigara kusouth africa wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa
vanogara pamugwagwa vakawandisa muno musouth africa nekuti inini ndango ndikove nemakore maviri chete ndichigara musouth africa saka ndikakuudzai manhamba ndee ndichitonyepa mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti because vari kumarocation akasiyana vamwe vari kumatowni akasiyana vamwe vari kudurban vamwe vari kucape town isu tingori muno mujoburg
wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara vanga varipo vakawanda here kumusangano wako
vanga vakawandisa because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3000 hafu iyoyo mapofu nezvirema
ndiani anovabatsira nezvavanoda
hapana munhu anovabatsira vanozvibatsira nokuti vanoenda kumarobhotsi vachinokumbira rubatsiro
sezvo nguva yewinter yasvika chii chichaitika kune vanhu ava
tiri kulauncha project yekuvaendesera munguvo mablankets zvatiri kuita nezvekuti tichakumbira vane mablanketi masaru kuti tikwanise kunovapa vane mari vanogara vasingakwanisi kutipa mablanketi tichalauncha GoFund account kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo kuti tivapowo mablankets ari warm kuita kuti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka
vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei
ini ndiri pafacebook mameseji pafacebook tinopindura munhu wese ndiri pafacebook zita rangu ndonzi Vimbai Musvaburi
Muzvare Vimbai Musvaburi vachitaura parunhare vari muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha weDynamos mapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murairidzi wavo Lloyd Mutasa uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru nedhimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira dhimbare. Pakapera mutambo uyu vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa dhimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Ndoti Mutasa anofanira kugadzira timu kuti tibatambe bhora zvakanaka because zvinorwadza masupporters aarwadziwo.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murairidzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye pointi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black
tinotenda mutoro wedu nao Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 Nkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kesinye isikhathi kusuke nje kube ukuthi omunye anga uthi nama misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachathiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstanding.
Ivandla lezano PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emaofisini alo eDavis Wall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sizilamavenda ayi-2 million. Amankampani la kobulawayo okwenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million nje zabazifikileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Yizipoko yini? Uyazihlolela ngiyabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohohla lo mgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo Mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzel abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali isikhamba le. So abantu abakhamba lokazikwere bazonda bathi kati wena Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesizivi resolve lokuthi uKasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba very kaso umuntu okuhamba laye very lisela iboneka lo muntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday and Mangichaya beba nenge, bathi bengijayele beba nenge bangigwaza lengqamo futhi abashi. Ah, so lamanxeba vele ezingqamo kade ngigwaza lazizolo. So that's where there's a problem.
Manje babochiwe indaba abakugwazileyo.
Abantu abangigwazileyo babochiwe ende kade kumele sikhe ekoti, mbona kumele sikambe ekoti. Kusasa ngoba amapolisa kade esambile ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni report katesi ngivele uku kade ngiadmitiwe UBA endilo. So sengisukile katesi elokuzeni. Sengisukile katesi empilo katesi bandischargile. So sokumele ngihambe nje ngihambe engine katesi ngivele empilo so. So akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ekoti ngoba i-report yaphuma after 7 days. Plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu.
Manje bona bathi nabakhulu bebandla.
Hayi abantu bebandla bonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathendekalanga. So vele kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikwele. So kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njovu.
Hello-ke ngumnumzana Magura Charumbira, umgcinisihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla leZanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia Kasukuwere axotshwe na kubandla leZanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahhofisini ebandla leZanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Umzinda engingakuthatha ngayo Dande ukuthi imbono yabantu iyachiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazikela kwami sangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusuke nje kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstanding.
Okokuthi umnumzana Kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni lina lithini ngakhona?
No, uKasukuwere is not the issue, Gande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, the tendency of having what you can call big ships with the UT, you know, big guys holding big positions. There's a register for hidden agendas. Besekusiba ukuthi ukumele kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukwele. Kasukwele, mind you, I cannot believe this ukuthi umuntu onjengokasukwele going throughout the country day and the night angavuka esekhoze all these things. And my defense line on that one is ukuthi since ukasukwele started the program ye commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning our election outright. That is the second answer.
Hello ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla leZanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe okuthi uhulumende weZanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa akusilo qiniso.
Layuthwa ngamanga, ngiyabona
ukhulume ukhona kudlileyo okumphiqe ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sesilamavenda ayi-2 million amankampani la akobulawayo okokusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu so i-2 million nje zabazivundileyo abantu bakhona basebenza ngaphi iziphoko yini uyazihlolela ngiyabona ukukhona okunatileyo kuzamine kungaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacileyo hhayi khona layo amangala kulanto enjalo
akula yini amafekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo
hayi mina ngidabuka kobulawayo kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe uzathica phakathi kwamankampani sokumila utshani ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona ungahamba kololiwe namhlanje amatolokisi kaloliwe agcile utshani asemele utshani so ngiyadideka nxa esithi yena usevuleleyo umsebenzi eyi-2 million kuyandida ingqondo ngoba okulapha yinsinda kaphenduli abantwa bethu sebetshona emabridini bebhema okudakayo benatha okudakayo okukhombisa ukuthi inkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza
mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho
yelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizakuya kukhetho kulezinto kulejhukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele Zulu kandaba nxa izane lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizivulala abantu ngezikolo ezilamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi akula nto enjalo asikhipheni imizalo silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu
unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
Olwesihlanu umphathi ntambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima Uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi imigoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victress Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende ukuthi angasicabangela. Ngithemba ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuze ukuthi yinto ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela okulodlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana noMazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi iza kwenza impilo ibe nzima.
Kuthe kakhulu ngoba uthola ukuthi weke ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakho na iphezulu kakhulu othola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele totally usukungazazi ukuthi kumele wenzeni osokhost ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje yothenga khona
ekhuluma emhlanganweni weziphatha amandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu amankampani kwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezimpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxoko ebandla lezanu PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwelemelika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempilakahle oweHealth Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempilakahle kanye labakumsebenzi wezempilakahle. Kubika unompumelelo moyo.
Iqula lengcitshi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho weHealth Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho weHealth Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lomthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso yeCenter for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu, tirikushanda pamwechete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we-Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela se-Ingutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi ingani, sizwisise futhi ngesigabansi ngokwezempila kahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane laye.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lakho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje liphongoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledalele parliamente liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe. Elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso zilola amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifisa ama-youth, thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi yokuthi siye siphume siyehlangana njengama-youth sodwa siyodiscussa sivumelane sikufunayo sipresent ama-goals ethu for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe koBulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yamayouth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala koBulawayo usebenzana labenhlanganiso yeScripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama plans ethu azwakale. Noma kulama projects abuyayo, kulama programs abuyayo for abantwana, kubuya sokuhleli yokudala thina sesisenza kuphela silandela osokuzini.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho aqondananga labo, ngakho ke abusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kweSouth Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Vimbayishe Mushwaburi, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulo mbono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota, belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudeep kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyabanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane ngalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona izinto eziningi kakhulu, sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi-3,000 ahlala e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa ele-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane lalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengelazandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba bafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
UNkosazana Vimbayishe Mushwaburi, ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla, sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngojikelo bhanqa kabili lanqotshwa kanye. Ngempela viki edluleyo iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya, njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya. Phakathi kweviki edluleyo, leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014, njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum, wona ale miklomelo elitshumi lathoba munomunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean elile miklomelo elitshumi lathoba munombili. Iqembu leHighlanders lihleze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa, njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leBantu Rovers lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa umanager waleli qembu uAgent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu leHighlanders. elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi le miklomelo elichumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji.
Siyabonga njanji, igama uChris Gande lilale
lo ntungameli nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.